represent DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 16 Kurume 2022 makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe zvamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tozoitawo futi dambudziko ratagara tinaro kuZimbabwe kwenguva yakareba chaizvo. Yeuori corruption iyo yagara ichidzasira zvinhu pasi zvakanyanya zvokuti hatinasi kuona isu simba rehurumende kumisa uori kubvira pasi pasi pahuri apa nokumusoro kusoro kwavanoti vakatora zvakati hatinasi kuzviona zvichidzakisa izvozvo.
Imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti hondo iri kuUkraine yakawana Zimbabwe iine matambudziko ayo munyaya dzezveupfumi.
Vanhu vanoti kwanzi ikonomi haisi kusumuka nenhau yokuti kune corruption. Hakuna nyika isina corruption kutanga chitanga. President vakatotaura vakati iko zvino munhu unenge achiita corruption kazhinji chero ari MVP chero aichii kutongosunga. Ikonomi yedu yeZimbabwe yakasumuka, iri kusumuka. Takabva isisu from economic recovery to economic growth.
Dare ra majestate kuchitungwiza rinonzi nezuro rakatadza kunzwa nyaya yaipomerwa nhengo yepato retriples richiti mapurisa haana kuferefeta nyaya iyi zvakanaka. Mutungamiri weamerica vajoe biden vanotarisirwa kushanyira europe pakupera kwemwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji munyika vari kuchema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu panguva iyo dzimwe nyanzvi dziri kuti izvi zviri kukonzerwa nekurwiswa kwenyika yeUkraine neRussia. Asi dzimwewo nyanzvi dzichiti nyaya dzezveupfumi hweZimbabwe dzagara dzisina kumira zvakanaka kubva kare. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti Zimbabwe ichasvika pakaoma sedzimwe nyika pamusoro pehondo iri pakati peRussia neUkraine, asi vachiti hondo iyi yangouyawo panguva iyo Zimbabwe yanga ichitadza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi hwayo. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwe maonero avo.
Ndiri kuona sokuti nyaya dzoupfumi kuZimbabwe dzinenge dziri kuenda kwakaoma zvichisanganisira nekuti kwataiwana zvinhu zvakaita sewheat gorosi kunana Russia Ukraine uko kwazvichadziikoko nokuda kwehondo iri ikoko uko nedzimwe nyika futi dzinenge dzichaomerwa chaizvo kuzvinhu zvakaita sechingwa nezvese zvinoda gorosi zvichatiremei zvekare zvichaita kuti muZimbabwe gore rino hakuna kunaya sokutarisirwa kwakaita. Upfumi hweZimbabwe hunenge hunobetserekana zvakanyanyisa chaizvo nenyaya dzeagriculture dzokurima idzi pamwe chete nenyaya dzetourism vashanyi vachiuya kuZimbabwe. Zvino tinoona kuti zvaakuitika zvekare nyaya dzecovid kuna ana China uko zvinenge zvaakudzasa zvekare upfumi hwakaita sokuZimbabwe hwakanangana navashanyi matourista kukwira kunoita peturu kukwidza zvose. Asi chiri kunyanya kutifadza ndechekuti sanhasi taona kuti mabharo epeturu eoiri adzaka kusvika $95 per barrel. Zvinoreva kuti zvikaramba zvakadero zvinofanira kunge zvichizokwanisawo kudzasa mapurisi ezvinhu kuna ana Zimbabwe kana peturo yakusvika ikokoko yatichipei kuZimbabwe kwaku yakakwira peturo kamazuva apfuura vachiti iri kukwirawo kwavanotenga. Ko zvino iki zvino kwainotengwa kwayo zvaiti dzakei nhasi pamwe ikaramba ichidzaka ichadzaka here zvakanyanyanyanyawo sokukwira kwayakamboita kuti ibetsere upfumi hweZimbabwe? Asi hurumende ikaramba ichingotsigira kukwidza kwepeturo zvinhu zvicharamba zvichiomera vanhu chaizvo.
tingati zvinhu kumamirira zvakaita aya imhosva yehondo yekuukraine yoga here kana kuti zvimwe zvazvagara zvakadaro
zvimwe zvazvagara zvakadaro kuzimbabwe sokuziva kwedu sokutaura pandatanga kutaura kuti ingangova hondo yekuukraine asi tinoonawo kuti upfumi hwezimbabwe hwagara kudai kusumudzirwa kana kwaibva nokurima nokuti vanhu vezimbabwe varimi vakuru zvikuru gore rino kuri kupisa kwakapisa zvakawanda saka zvagara zvava zvakandodero tozoitawo futi dambudziko ratagara tiinaro kuzimbabwe kwenguva yakareba chaizvaizvo yeuori corruption iye yagara ichidzasira zvinhu pasi zvakanyanya zvokuti hatinatsi kuona isu simba rehurumende kumisa uori kubvira pasi pasi pahuri apa nokumusoro kusoro kwavanoti vakati vakatora zvakati hatinatsi kuzviona zvichidzakisa izvozvo kunyaya dzecorruption izvozvi zvinokanganisa upfumi hwenyika
chii chamunoona mberi kwatakatarisa uku munyaya dzezveupfumi muzimbabwe
mberi kwatakatarisa uku ndinoona sokuti zvinhu zvicharamba zvichitiomei hatizivi hedu kuti kuchanaya here zvakanyanya gore noya hatizivo kuti hurumende ichaita kuti peturo itibetsere papi dzimwe nyika dzinenge dzaakugadzira zvinhu zvadzo kana kugadzirawo mota dzavo dzinofamba nei zvinofamba namagetsi kana kucherawo zvicherwa zvavo kuzimbabwe sine zvicherwa zvakawandisa chaizvo chaizvo kuri kuti papasina uori corruption taidero isi pamwe madiamonds aya akambonzi ari kuchiyadzo akatinunura saka hatizvioni izvozvo kuti mberi kwatakananga uku kuchajeka here vanogara hava vachitaura kwai vision 2030 hatizivi kuti ichasvika napapi vision 2030 iyo kana kuti ike zvino yasvika papi vane zvinhu zvinogadzikwa kumayunivhesiti zviri kutengeswa kwazviri kutengeswa hatisati tanzwa kuti zvaunza mari yakadini muzimbabwe pasoro pounonzwa kuti zviriko zvakrieta mabasa mangani zvichizotarisira kuzokrieta mabasa mangani mberi kunoenda uku tizive kuti vhizheni yacho ichasvikwa here kana kuti ichaonekwa here
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi padivra university muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuohio nestudio 7 asi sachigaro vezanupf mudunhu renorth america varegis charubira vanoti upfumi hwenyika huri mugwara sekuona kwatiri kuita kuti zvinhu zvavanani kubva zvapinda vaemarson munangagwa pachigaro vachiti hurumende yezanupf iri kurwisana neuori uye uori hwava kudzikira pasi
vanhu vanoti kwanzi ikonomi haisi kusumuka nenhau yokuti kune corruption hakuna nyika isina corruption kutanga chitanga purezidendi vakatotaura vakati iko zvino munhu unenge achita corruption kazhinji chirari mbc chiraichi kutongosunga ikonomi yedu yezimbabwe yakasumuka iri kusumuka takabva isisu from economic recovery to economic growth ndozvaitaurwa napurezidendi vachiti nyika yedu yakabva parecovery yapa growth tichitarisa manumbers edu nemastatistics edu negdp yedu yezimbabwe nyika yedu yasumuka yakasumudziwa nenyaya yefarming food surplus gore rapera mwaka wapera kwakaita goho rakanyanyisa muzimbabwe rakasumudzira ekonomi yedu kubva kufarming industry tichibva ikoko tiri kutarisa maindastry ari kuvhura tine maindastry akati o akavhura aikomishona napurezident majobs ari kukwira iwawo iko zvino tiri kuona kuti zvese zviri kuitwa napurezident zviri kubatsira paekonomi yenyika saka indinoti zanup f kana corruption chaiyo kuzanup f iko zvino makava panyew administration unotowa kuti makeshi zvachona ava mashoma vazhinji vari kuita corruption vari kusungwa vari kuonekwa vachienda kumakotsi saka haisora kutenda kuti haiwa izvo tinozviziva kuti zvinobva kuopposition kazhinji opposition yagara ibato rinenge rakagadzirigwa kuti ritoropodze chero chose chakanaka chinoitwa negovernment asi kwedu kuzimbabwe munyika yedu yezimbabwe muno aiwa mukuru wenyika ari kuzama ende basa riri kufamba tiri kutoona iko zvino kuti kwavakaenda kumakambani mazhinji ekueurope they committed themselves kuti vava kutouya kuzimbabwe kuzoingiriza nyaya yemabasa neekonomi yedu saka aiwa isu tiri kuona kuti isu yezanup f bato riri kutonga tiri kugutsikana zvikuru nepatiri sofa bharometa redu reekonomi yedu yezimbabwe aiwa rakamira panzvimbo yakanaka zvikuru
avo vange varisa chigaro vezanup f mudunhu renorth america varegis charumbira vari parunhare kucanada nestudio 7 Dare ra magistrate kuchitungwiza rinonzi nezuro rakatadza kunzwa nyaya yaipomirwa nengo yebato Citizens Coalition for Change vari zvakare vari kukukwidza musarudzo dzakanzura World 15 vajabulani mutunzi mushure mekunge vachuchusi vadzosera kumapurisa magwaro enyaya yavaipomerwa kana kuti docket vachiti mapurisa akanga asina kunyazvofefeta zvakanaka nyaya iyi kuti ive neudzamu hwekunzwikwa nedare. Betara vamutunzi vaJacob Skala vanove zvekare mutevedzeri wesangano mubato reTCCC vanoti mapurisa akanzi anogona kudzoka kudare kana aunganidza humbo hwose. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vaSikala.
Vajabulani mutunzi vakasungiswa nekandidheti yeZANU-PF yavari kukwikwidzana nayo kuwadhi 15 kuno kuchitungwiza kwedu kunoku vachipomerwa ivo kuvanhu vavo kana kuti vatsigiri vavo vakaenda vakandonamira maposters avajabulani mutunzi panokoromerwa zvidhina nomurume uyu panzvimbo yatinoti iyo open space iko kuunity d kuchitungwiza uku. Saka kandidheti yeZANU-PF yakaenda ikandoopena police report ichitiwo vajabulani mutunzi vanhu vavo vakaisa maposters avo kukambena padhuze nenzvimbo yaari kuporomera zvidhina. Saka pataenda kuda red mosha vachuchisi kana kuti vatinoti mapublic prosecutors vapepeta nyaya iyi vakaona kuti hakuna mhosva yakadaro uye kuti vajabulani mutunzi vangatongwa nemhosva ipi.
Saka nyaya yaraswa here kudare?
Vadzosera mapurisa dhoketi ravo vakati dzokerai nedhoketi renyu muende munotanga kuferefete nyaya iyi patsva kana mazwana umbovo chaivo chaivo uye nemhosva yekuti vajabulani mutunzi vakapara mozodzoka nayo kuno. Asiko zvinotyodzokera nedhoketi renyu munokwanisa kuita basa renyu zvine mazvo kuti mucherechedze kuti pane mhosva ipi inganzi vajabulani mutunzi vakapara.
Saka vamutunzi vamhenge vari mumaoko emapurisa here?
Vanga vari mumaoko amapurisa vakatorwa mazuva apfuurayo nokubva vasunungurwa nokubva vazotorwa nemvuro tofuma toende kukoti. So ndokubva vazonifonera vakati tiuye tizovanunura mukati mekuchanyirwa kwaanga vaitwa nokumbunyikidzwa uku.
Saka imi segweta ravamutunzi matambira sei chiitiko ichi?
Zvinhu zvatagara tatoziva kubva kwechinguva kuti vanhu veZANU-PF vari kuda kuti vakrietere makandidhesi edu mhosva dzavanenge vasina kupara kuitira kuti vaende kusarudzo vasina vanhu vakwikwidza.
Asi maiona here vamutunzi vachizotadza kukwikwidza tomboti vanga vazotongwa vachiiswa mutirongo vaitadza here kuzokwikwidza vari mutirongo?
Hazvingavatadzisi kukwikwidza kusaziva uye njere shoma kuti zvinhu zvakadaro hazvingaitisi kuti vamutunzi vasakwikwidza. Chaanogona kuti vaite chete kuvhiringisa kampeni yavo kuti vanenge vasisipo vari mukati metirongo. Saka kampeni yavo inodzokera kumashure saka simbisa nokuti kandidheti inenge isipo.
Saka muri kutarisira here kuti mapurisa achaenderera mberi nenyaya iyoyi sezvavapiwa nevachuchisi?
Vakataura nemapurisa vanga vachimhanya izvo nenyaya iyi zvanyatsisa nokuti vatarisa kupusa kwakakura mushure mokunge ndanga ndavapa warning kuti nyaya dzenyu zvokumanyiswa nokusevenzeswa dzinokunyadzisai nokuti muri kungosevenzeswa imusasa kuona kuti hakuna mhosva yakadai yokunzi munhu anonzi aisenda maposters paopen space inoporomerwa zvidhina nomunhu. We don't know kuti whether space iyoyo ari kushandisa ari kushandisa zviri pamutemo here ari mapepa rekazvo kuti apromere zvidhina ipapo kana kuti kwete. Saka mapusira avaita anyadzisa zvikuru nokuti havana kunge vatarisira kuti kana tasvika kumatare nyaya dzokufunga kuita muchibva kweZANU-PF zvinenge zvingachasavisevenzi zvinenge takutaura zvomutemo kudai kusinazvo kuti ini ndiri webato reZANU-PF kana kuti mapurisa tauya nemhosva yatari ripotera veopposition veTCCC. Saka vanogona kutoti vaitopinzwa matare vasungwe vapinde mujere zvinenge takutaura zvomutemo kudai kwakupikisanwa. Saka vaona kuti hapana nyaya vabuda vakabata
Bwetara wa mtunzi wa Jacob Sikala vanoe zakare mtevezeri wasachigaro mbadore Triple C vari parunare kuchitungwiza na chonga kandemiri we Studio 7. Zirezo utano raka zivisa nizuro kuti munhu mumwe chete akafane chirwere cha COVID-19 munyika yose asi vamwe vanhu mazana mana ane makumi mashanu nevatanhatu 456 vakabatwa nechirwere ichi nizuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane gumi nevanomwe 5417. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi mana nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 243,365. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana mana nechimwe zvine mazana mana nemakumi mashanu 4,401,450. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zvina zvine makumi matatu nechimwe nemazana maviri ane makumi manomwe nevashanu 3,431,275. Ukuo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru zana nemakumi matanhatu nevashanu zvine zana nevasere 165,108. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Inoti hurumende yakwidza mari inobhadharwa nevakoti kuti vatiwe magwaro anoratidza kuti vakadzidzira basa ravo vakapedza kana kuti maconfirmation letters nemacertificates kubva pamadhora ekuamerica zana nemakumi mashanu kusvika pamadhora ekuamerica mazana matatu zvichinzi nevamwe. Iyi inzira yehurumende yekutadzisa vakoti ava kuenda kune dzimwe nyika kunotsvaka mafuro manyoro. Munyuzde makare nyengo dzeparamende dzakurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa zvinonetsa varayiridzi mushure mekunge Public Service Commission yamisa basa zviuru nezviuru zvevarayiridzi ikatanga kutsvaka vamwe varayiridzi. Nepenyuro yeZBC inoti tungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzoka nesuro kubva kuDubai. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Dzara dzichitambura nekuda kweZANU-PF yava ne 41 years ichitonga but hapana zvairi kuita, hapana zvayakangoita. Mabasa takatarisira mabasa izvezvi vari kutaura Zimbabwe is open for business. It's open for business. Business racho unori opena nini kuti unenge usingashandi. Saka unoiwana kupi mari yekuita business racho? Saka Mnangagwa ngarege kuda kutamba nepfungwa dzavanhu. Mnangagwa ngaafunge zvakanaka naka mumusoro make kuti
ndinoda kungotenda nekukorokotedza vanhu vekugokwe nezvavakaratidza. Gokwe yanga ichitarisirwa pasi nguva nenguva. asi vanhu vegokwe vakataridza sezvino vakura vanoziva zvavanoita vakagona nekuboikota rali yavamunangagwa because vamunangagwa hapana zvine misoro zvavanotitaurira ungataura nyaya yekuti hei mukazovhotera ZANU PF mumabyelections tichakupai mvura munhu wapurezidendi ungataura mashoko akapata saizvozvo kuti munhu unorarama pasina mvura vanhu vari kumwa mvura ine tsvina munyika yavo 42 years muri mumupawa muchitadza kupa vanhu mvura ukutaura nyaya yekuti hei tichagadzirisa ZISCO Steel ine basa nani uri kutadza kugadzirisa zvichemo zvavadzidzisi vadzidzisi vari kuti pane nzara vari kutadza kuenda kumabasa achishayiwa mari yetransport chai yekuti akwire aende kubasa votiudza zvokuti kwa hei ndichazodai ZISCO Steel haina nebasa rosati rokavhura ZISCO Steel haisi yakagadzirisa Zimbabwe
vedu wee tinonzwa kurwadziwa tarirai muone zvoita ZANU iya vanhu vari kuchema nehondo dziri kuitika kuna na Ukraine saka zvasiyanei nekuti vana vofira nyika yavo here vedu wee vana vari kuurawa muZimbabwe shuwa kukwekwe kusvike pakufa munhu nekuda kweZANU munangagwa adirei kwekudaro nhaye hama vadikamu adirei kudaro munangagwa kuteura ropa revana vasina mhaka vari kugwira kodzero dzavo vari kugwira kusarudza mutungamiriri wavanoda kuitawo here ikoko shuwa naijonga zvinorwadza zvinosiririsa zviri kuitwa neZANU dai varega kudaro varega vana vezimbabwe vasunungukawo kodzero dzavo dzishande munyika mavo vofarirepi vosunungirepi kotoendepiko nhaye vedu wee toendepi shuwa dzimwe nyikawo dzatadza kana kutionawo shuwa dzichishungurudzwa hama dzichifa kudaro zvakangooma hazvo zvakangooma nguva yavo ichakwana tichangoramba tichinamata zvinosiririsa but nguva ichakwana isu tiri kutaura pano inini ndini ndobva kugokwe kutongo uku ndokwandobva
chekutanga ndinoti tane tauyeberwa neZANU PF taura kudai izvizvi zvatisiri kuZimbabwe tiri kuona kusouth africa ucape town taipanodai tiine mhuri dzedu tichishandawo tiine mhuri dzedu pabhiza patei ngenyaya yezano zvakaramba taakuramisisa chaizvo saka titori kupumbuzheka tiri kumasango muno maona saka tiri kuti hei mukomana dai akapinda zvake ngaapinde mukomana ngaapinde tidzoke kumusha kwete zvanamanangakwa zvaarongoita zvokuda kungonyeperana asina sapoti hei changisa wati dotengese nyika kutengesa nyika kupi kuendesa kupiko changisa anotengesa nyika ipi kuya anotengesa ungatengesa Zimbabwe yaese vamwe takatarisa here hakuna zvakadaro vasafa vakanyepera vana vezimbabwe havasina chokukampenesa ende vanonyepa vanhu vezano especially munangagwa anonyepa taiti zvokupa kwakaita Robert Mugabe munangagwa uchochena sokubatanawo nanachanisa uita zvakanaka nyika yosimuka zvino majunda anonetsa kutongwa ngemajunda munangambwa uyu ngaaine zvake haana chigura
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vanotarisirwa kuenda kubrussels kubelgium svondo rinouya uko vachanopinda mumusangano wenorth atlantic treaty organization kana kuti nato uchange uchikurukura pamusoro pekurwisa kweukraine nerussia tabata nyanzvi mune zvematongero enyika dr frank guni kuti vatiudze pamusoro penyaya iyi
hondo iri pakati penyika yerussian federation neukraine ichiri kuenderera mberi uye tiri kuona kuti iri kuramba ichidonzera dzimwe nyika kunyanyanya na nyika dzechiunganidzwa cheNATO dziri kuramba dzichiwedzera zvombo zvehondo kunyanyanya zvinoshandiswa kurwisa mota dzehondo dzakadzivirirwa kana kuti armored personnel carriers matanks pamwe chete nekupfuura ndege dzemuchadenga zvombo izvozvo zviri kuramba zvichipinda zvikuru kwazvo muukraine zvichibva kuamerica nedzimwe nyika dzeNATO zviri kubatsira nyika yeukraine kuti irambe ichirwisana nerussia ukuwo advance yerussia inenge yakupota ichifamba zvishoma pane zvanga zvakatarisirwa nenyaya yekuti mauto eukraine nevamwewo vakaenda kunovabatsira vakabva kunyika dzakasiyana siyana dzinosanganisira america vari kushandisa hondo yechigorira vachihwanda munzvimbo dzinogara vanhu vazhinji kana kuti atingati macivilian area izvo zviri kunetsa kuti verussia vabhombe nzvimbo idzodzo nekuti nguva yega yega pavanoedza kubhomba pasi rese rinobva ravaita condemn kana kuti kuvashora kuti vakurwisa nzvimbo dzinogara vanhuwo zvavo zvisinei nemauto zvinozovashoresa
iyo russia pane zvairi kuita here pamusoro pekutemerwa zvirango kwayakaitwa uye pamusoro pezviri kuitwa neamerica nemadzisavira ayo eNATO
nyika yerussia yatanga kudzorera zvirango zveupfumi zvakatemerwa neamerica neshamwari dzayo takaona kuti russia pari zvino yakata draw up kana kuti yakanyora urongwa hwekudzorera zvirango zveupfumi hunosvika 1 trillion rubles kana kuti 9 billion United States dollars zvinosanganisirawo kurambidza vatungamiri vedzimwe nyika kuenda kurussia nematunhu ainotonga vatungamiri vanosangana vatrudeau vekucanada vajoe biden vemuno muamerica nevamwe vekunato vakatemerawo vaputin nehurumende yavo zvirango zveupfumi saka russia yaakudzorera uye zvimwe zvikuru zvataona zvaitika munyika yerussia ndezvekuti hurumende yerussia inotungamirwa navaputin yaanaunza kana kuti yashambadza kuti yatotanga kubatsira makambani ari munyika ayo yatingati state assistance kuitira kuti makambani aya asaita fold up kana kuti mabhizinesi avo asapera basa vari kunangana nemakambani anoita zvinhu zvakakosha zvinosanganisira zvemishonga anoita zvehealth makambani anoita zvekurima zveagriculture uye maproduction companies anogadzira zvivakwa zvinoshandiswa mune zvehondo kana kuti zvekurwisa uye zvakakosha kuti mabasa mazhinji anga achishanda saka russia yagara ine mari yayakaisa parutivi yaakushandisa kuti irambe ichikurudzira kuti hondo iende mberi
tiri kunzwa kuti vabiden vari kufunga zvokuenda kueurope rwendo urwu nderwei dr guni
tiri kunzwawo kuti vabiden vachaenda kubrussels kuguta guru rebelgium kuvachanosangana nemamwe vatungamiriri nemakurukota enyika dzeNATO kuti vazive kuti vangabatsirane sei vachitarisira kuti kurwisana kwerussia neukraine kunenge kwaakutorawo dzimwe nyika sezvatakaona kuti pane ndege yeusori kana kuti yatingati drone yakadonhera munyika yecroatia imwe ikadonherawo mupoland zvese nyika idzi inyika dziri mubatanidzwa weNATO saka zvaakureva kuti NATO yakupota ichikwezvwa takaonawo zvakare iyo russia ichibhomba imwe nzvimbo inodzidziswa mauto zviri pamberi kana kuti advanced military training center yaishandiswa neNATO muukraine pakabhombwa pakaurava vanhu vakawanda vakabva kune dzimwe nyika vanga vaenda kunobatsira ukraine uye zvombo zvizhinji zvanga zvaendeswa ipapo zvakatsva zvikaputika
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika dr frank guni vari parunhare muwashington dc nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti hondo iri kuukraine yakawana zimbabwe iine matambudziko ayo munyaya dzezveupfumi dare ramajestrit kuchitungwiza rinonzi nezuro rakatadza kunzwa nyaya yaipomerwa nhengo yebato yetriple c richiti mapurisa haana kuferefeta nyaya iyi zvakanaka mutungamiri weamerica vajoe biden vanotarisirwa kushanyira muzinda weNATO kubrussels pakupera kwemwedzi uno Tashika kumagumo echurongwa chedu cha nasi. Iva inesuzwa kare maniru ya nasi apotichu kupaje zingwe na uu. Ini, njini tanono kawande, ndiri Washington DC, nchiti mosola zakanaka.